Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 23 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vatinotandara navo live pa Facebook page yedu, ndinoti tichakuzivisai patinotangidza zvekare. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Council of Churches inoyambira vamwe vemakereke kuti vasanyepera vanhu kuti kana vachitenda nesimba havabatwi necoronavirus. Bato rinopikisa rePeople's Party rinoti sarudzo muZimbabwe pasi peurongwa huripo iko zvino hadzina zvadzinobatsira. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoyambira vamwe vakuru vemakereke kuti vasaramba vachiunganidza vanhu pasina urongwa hwekudzivirira kutapurirana kwevatendi chirwere cheCOVID-19. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vakudza Studio 7 kuti kanzuru yemakereke iyi iri kutambira mashoko ekuti mamwe makereke ari kukurudzira vanhu kuungana pasina kugadzirira kudzivirira kutapurirana kwechirwere ichi. Mufundisi Mutata vati kana nyika yakaita seItaly ichirasikirwa nevanhu vanopfuura mazana masere musi umwe chete, Zimbabwe ingapinda pakaoma kana ikasadzidza zviri kuitika mune dzimwe nyika dzine mari, mishonga neruzivo rwekudzivirira zvirwere. Vati zvekare vamwe vakuru vemakereke vari kunyepera vatendi vachiti kana vaine chitendo chakasimba havabatwi nechirwere ichi.
Tiri kuti pabuda mashoko anohlisa zvikuru avahwande anonzi anobva kuvakristu nemachechi ari kuudza vanhu kuti hazvina mhaka zvokuti vasasangana. Isu takanzwa kuti kuItaly nezuro chete vanhu almost 800 vakafa nenyaya yekuspreada kwakaita chigwere nekukurumidza. Vamwe vakristu vari kuti ugwara hwevakristu kusatenda kwevakristu kana vasingasangani nokuda kwechigwere ichi. Kana Mwari pachavo vakatuma vatumwa kuti vaudze Josepha kuti atize nomudzimai wake nemwana nenyaya yekuti kwanga kwaita Herodi anoda kumuuraya, vakristu vangafunga pfungwa dzakaipa kudaro sei kuti vanhu vasatiza neupenyu hwavo kana kwamuka chigwere chinoparadza upenyu hwavanhu kudai?
Hakusi kusimba kwechitendero chavo here kunoita kuti vataure izvi?
Chikristu rudzi ichocho chekuti vakristu vari kuti hazvina hanya kuti vasatiza neupenyu hwavo, ngavangoramba vachisangana kutenda kwavo kuchavaponesa. Hachisi chikristu chezvokwadi chine mundangariro nemufungiro wakadaro kana pane evidence iri so overwhelming yokuti nzira yatingangorarama nayo senyika iprevention. Nenyaya yekuti kana zvichidai kunyika dzine matools akawanda ekushandisa, zvichavei kuvanhu vasina zvishandiso zvakakwana munyika yedu yeZimbabwe? Zvinotsvaka kuti vakristu vafungise nyaya yakadai, timanye neutungamiri kubatsira kuti vanhu vedu vasaparadziwa nenyaya yechigwere ichi. Tinotenda.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa vaWalter Mzembi vanoti sarudzo muZimbabwe pasi peurongwa huripo iko zvino hadzina zvadzinobatsira nekuti hadzibudisi chokwadi pamusoro pepfungwa dzevanhu. Vamzembi vanoti ZANU-PF yakatokanganisa pfungwa dzevanhu vekumaruwa avo vakadzidziswa kuti kana vakasavhotera ZANU-PF vanofane nzara uye vanoshaya rubatsiro kubva kuhurumende. Vati asi izvi hazvifaniri kukonzera kuti vanhu vaore moyo vachiti chinodiwa kudzidzisa vanhu zvakasimba kuti vazive kuti hurumende haisi kutoita zvese zvainofanira kuitira vanhu muZimbabwe. Vativo kunyangwe bato rinopikisa reMDC harisi kunyatsoona zviri kuitwa neZANU-PF nekuti ZANU-PF inorarama nekutenga mavhoti evanhu nguva dzose.
My elections kubvira gorera 2000 kusvika pari zvino taita my elections anokwana manomwe and ese ane mutauro, hapana kuwirirana pama results ama elections iwayo. Vanenge vakukwidza ma elections iwayo vari kuramba vachitaura kuti tabirwa kana kuti pakarigiwa kana kuti pakaitwa sei. Isu ku People's Party maonere tinoita ndeyekuti kana mutambo wenhabvu ma chinja mitemo yao haugoni kuramba uchipinda mutambo wachinjwa matambiro ao. So muna 2017 mutambo wa maelections wakachinjwa nepfuti, vamwe vachidzingiriwa vakaita sesu kuchipinzwa waidikamwa nevamauto muofisi nenzira dzepfuti. Saka pfuti ndiyo yaakutungamirira matongerwo enyika. Saka hapana mutambo ungatambwa vamwe vakagarira kidi ukabuda uchinzi uri fair. Kana mutambo unotambwa vanhu vachikidzirwa ukabuda uchinzi uri fair. Kana mutambo unotambwa vanhu vachisenzeserwa chikafu sebait yekuti kana ukasativhotera hatikupe chikafu.
Mukushanda nebato reZANU-PF pamaita kwemakore akawanda kudai, sei vekumaruwa varivo vaivhotera ZANU-PF nguva dzose?
Pfungwa dziri muvazhinji vedu vari mumaruwa ndezvekuti tikasavhotera ZANU-PF hatipiwe chikafu. Tikasavhotera ZANU-PF hatiwani mainpost. Tikasavhotera ZANU-PF magare edu maruwa anonyangara, nokuti vagara vachifundiswa kuti Capricorn unorangwa nedanda. Saka ndipo patiri zvino zvinotanga tasunungura pfungwa dzomunhu womaruwa kazhinji kuburikidza even vari mumadhorobheni ezvinomuona kuti kuwadzana yakasvikirwa nechiruzevha, vakasvikirwa namagonyeti echibage panguva dzaivhotewa. Vaikwikwidza mutambo uyo veMDC havana kuzviona zvakakodzera kusimudza nyaya iyi kuendesa mberi kuti pakuitwa vote buying. Vote buying inoitwa mu5 years between one election and the other, ichisenzeswa chikafu namainputs kuti kana vanenge vasina kutivhotera mabhuku anogarwa nawo namasabhuku ndo anonyora zvinhu izvi zvinozikamwa zviri kuitika. Saka tinorambirei tichipinda mutambo wetinoziva kuti wakarongwa wakahwinwa kudhara through matraditional structures amasabhuku madzishe aiye zvino ari kutoshedzera kuti tichakamboendera mutungamiriri wenyika vamunangagwa. Isi tinoziva kuti madzishe haafangi kunge ari munyaya dzematongerwo enyika, asi vanotobhan'aza kusimuka zviya pamusoro pechirubu pegomo vachitaura kuti tichavhotera uyu kana kuti tichakamboendera nhengi muna 2023.
Mutungamiri webato rinopikisa vaWalter Mzembi vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Studio 7 ichange ichikupai zvidzidziso zvechirwere charura pasi rose checoronavirus, icho chiri kuuraya vanhu vakawanda. Chirwere ichi chakatanga kuChina uye chapararira zvakanyanya zvopakuti dzimwe nyika dzakaita seItaly dzitorambidza vanhu kana kubuda mumba. Chipatara cheJohns Hopkins University muAmerica chinoti muZimbabwe mune vanhu vatatu vabatwa nechirwere ichi pari zvino, kunyangwe zvazvo hurumende ichiti vaviri chete. Tichange tichiita hurukuro nemunyori mukuru mubazi rezvemutano Dr. Agnes Mahomva nezvechirwere ichi. Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Mahomva akatanga nekuvabvunza kuti chii chaizvo chinonzi coronavirus.
Coronavirus chirwere kana kuti virus inozikana kuti yakatuika kamhuri kemavirus anonzi coronavirus. Savirus ikako kana kuti mavirus itwotwo tunowanzoita kuti vanhu vangorwarirwari zvakada kuita zvidziwadziwa zvemaflu zvakangodaro. Mavirus iwo etingati emhuri iyo yemavirus akati wandei, Asi pane nguwa nenguwa unonzwa pane mamwe matsva ane mazipo amatsva. Ndopakabva kubuda ino COVID-19, inu virus itsva pafamily yemavirus kana kuti mburi yemavirus iwawo. Saka yabuda kudaro virus itsva iyi yakatanga kupararira nenyika yese. Kana WHO ichitaura kuti yakunzi pandemic, vanenge vachireva kuti kahurwere kana kuti kavirus katsva aka kapararira nenyika yese, nyika dzakawanda wanda dzaanako. Saka pawakaona kuti kapararira zvakawanda kudaro, ndopo wakabva wati iwo kakunzi kapandemic. Vanenge vachingoreva kuti kavirus katsva aka kamhanya nenyika dzakawanda wanda.
Asi tichienzanisa nechikosoro chatajaira mazuva esaya, zvii zvakasiyana necoronavirus nemunhu ari kungokosorawo zvake?
Ndo saka ndati ini macoronavirus aya inganzi akawanda-wanda mavirus acho, mhuri yemavirus aya. Asi aka wachingo mavirus acho achiita kuti vanoite zvakaita zvemaflu-flu. Asi katsva aka kataa kuti COVID-19. Akatotenderera pamberi nekuti tiri kuona kachikonzera zvakasimbarara kurwara kwacho. Makanzwa kukatanga kuChina vanhu vakabva vatanga kufa vakawanda vachirwarisa vachibhowa vakama chipatara kuti vanhu vadhimitwe. Imi zvamunotoziva kuti maflu-flu twetinosiita tuye hatiwanzokudaro. Ndoka kuti siyanei kacho. Asi maira nekuti munonge uchinzwe chii zvakada kuti fananei, unonzwa munhu ari kukotsora-kotsora, ari kuhotsira-hotsira, uya akunzwa kunga akutadza kunga kufema zvakanaka-naka nekuti munhu ndakavhara-vhara, zvakada kuti fananei.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukronika mune nyaya pamusoro pemakereke kuBulawayo ari kutevedzera zvinofanirwa kuitwa kudzivirira kutapurirana kwevatendi chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 vachigara vari kure nakure mukereke. Mudaily News hurumende inokurudzira vanhu kuti vasavhunduka pamusoro pechirwere checovid-19. MuHerald, kambani yeEconet inoramba mashoko ari kutaurwa pasocial media kuti ichange ichivhara pamusoro pechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 kwazwai nemubvunzo mukuru wada kuti ndibvunzewo pano zvichida munhu wozotibvunzira kugovernment. Ari kutaura ndimufundisi moyo kuSouth Africa. Mubvunzo wandinoda kubvunza ndewokuti tanzwa kuti zvikoro zviri kuvharwa vhiki ino yanishipiri 24. Saka zvazviri kuvharwa tinoziva kuti vana vazhinji vari kuZimbabwe vanovhara zvikoro vanouya kuSouth Africa unokuuya kuholiday. Nokuenda kune dzimwe nyika tiona mabhazi akawanda achitumirwa vana vachiuya. Saka mubvunzo wekuti government pachiro chakafana neichi chekuti vana vechikoro vachiuya kumaholidho South Africa vachiri kuona muSouth Africa muno matiri vatova nevanhu vakusvika 150 vabatwa necoronavirus iyi, vanopafambisa sei ipapo? Zvaasingagonere kuti vana vambomira kuuya kumaholiday. Zvingaita semubvunzo wavo wakaipa kana kuti usina kunaka kuruzhinji weZimbabwe. Asi ndinoda kuti ndibvunze nyaya yekuti kana vana vachiuya mukati meSouth Africa nedzimwe nyika dzakasiyana-siyana, zvinorana nevana vekuSouth Africa kwacho, zvikoro vakatovhara vakatogare vakatovharirwa mudzimba, isu kana vedu tiuya navo vachifamba nounzwakasiyana, hazvizopiwo hazvizovi neproblemu kuti pakudzoka kwavanoita zvichida umwe unodzoka ane denda recoronavirus, government inozogona here kumaneja? Saka ndiko kubvunza kwandinako kuStudio 7 tichibvunzireiwo kuvatungamiriri venyika kana kuti vanoona neizvi. Ndinoti
tigirewo vefoja akandimire nyaya yekuti foja tichatengesa sei nenyaya yekorona iyi. Zvokuti zvikunzi tisaungane kukuendwa kunounganiwa zvakanyanya, de tanga taziwawo kuti zvakamira sei panyaya yefoja. kutengeswa kwacho.
Ane mangwanani pa Studio 7. Mabukasiana mukomana tononoka wande. Hava sitamuka yedu. Anzo vakomana vatanga futi kuti hakuna anoenda kunze kwenyika. Vajiwe varikukwanisa kufamba vachienda kwese kwavanoda tichitsurambidzo mutanzo kwaita chirwere chekoronavhairasi. Kuve vari kubuda vachavakwanza vadzoki nache nekuti vane mari yakawanda kaisu hatina mari yekuti zvozvirapisa. Asi vakwanisa kubuda uya utapurira vanhu. Saka hapana kumbotani tikuchivhikirira bhosi dai tachivhikirira iyo mitemo yavanotaura dai vaiteedzera dai tisina tichapiswa mumuzimbabwe.
Ndiri kumbirawo pane mukomana wandakanzwa achitaura muchitendo kubotswa nekutengesa zvinhu anonzi iye Alan Ndewere. Ndiri kumbirawo kuti mukomana uyu kana achizvinzwa kana zvikwanisika, handizivi kuti mungadzokorora here, handizivi ipapo kuti ndingabatana naye sei. Zita rakataura kuti Alan Ndewere ari kundibata-bata nokuti inini ndiri Ndewere futi, saka handizivi kuti ndiNdewere upi mukomana iyeyu, nokuti pane mukomana otisunzwisa kuti ari kupi. Pamwe kuda ndiye akachinja zita here akuzoti Alan. Tokumbira kuti ataurewo zita rababa wake rokutanga nekumutsvaka kwake kwaanobva. Ndakumbirawo Studio 7, please, ndikumbira kwamuri. Ndikumbira kwamuri mumutaure mukomana iyeyu. Dani achiziva nhamba dzake, ndataura naye zvino handidzisevi. Ndatenda hangu.
Makadii zvenyu paStudio 7 pamwe chete nevateereri. Tandoitwa naKainzeke. Ndoda kutaurawo pamusoro pechirwere ichi, coronavirus. MuZimbabwe vaiti hachisati chamo, saka ticharamba tichingoungana. Izvezvi makatarisa zvikoro hazvisati zvavharwa, vemachechi vachiri kungoungana papi nepapi vachiri kuungana. Chichazonetsa ndechekuti izvezvi mane vanhu vaviri. Kuungana kwavari kuita uku chichakasika kuzara nyika yese, nekuti havasi kuteverera mutemo unodiwa. Apo muzvizive kuti nyika yeye haina mishonga, haina mari, haina madokta. Apo vachiita mazvake mazvake. Mumwewo ndiye akaenda kuChina vice president, mumwewo president ndiye akaendawo kwaakaenda. Asi iwo vanoti hapana anofanira kubuda munyika, achienda kunyika inechekurichi. Nyika yeZimbabwe haina order, zviri kubva kumaofisi kumusoro. Mazviita iyi
maskura sei veStudio 7. Ndikukumbirawo kakuti audio yangu inzwikwe pasi rino rese. Ndinokukumbirawo kuti musvitsewo kuvakuru vakuru kuti vavharamwe makambani anoita zvokubikwa bikwaya, anoti urai necoronavhairasi. Ndapota itai ndikumbirewo kuvakuru vavhare makambani, zvimwe zvokubikwa bikwa izvi zvisina neutano tano ngazvivharwe. Ndatenda.
Ya, indiretwa Shumba ndinogara kuRedcliffe kwekwe. Panyaya yecoronavhairas idambudziko ratisangana nenyika dzese munyika yose, kusanganisira Zimbabwe. Asi muno muZimbabwe tine vanhu vanotitungamirira, vakuru vakuru vezanupiefu vanotaura zvakanaka during the day. Asi when it comes to pragmatic, kana kuti when it comes kuti vachiimplimenta zvavataura, havakwanisi. Zvaunonzwa positivity yavanotaura kuvanhu chekerere, it is the opposite when they are alone. Kana vari vega zvinenge zvaopposita, asi zveri chokwadi zvokuti vari kugadzirisa. Chiripo ndechekungoti Zimbabwe yagara yakangodaro. Saka leduwei tinoda kutaura chokwadi, takanyepewa kubva kare. Asi tinotenda kuti vanhu vakuziva, tine urombo kuti vari kuwirwa necoronavhairasi iyoyi. Isu muZimbabwe tinongotenda kuti Mwari dai varamba vakatichengetedza, kwete gavhumendi iri kuti yakakuripe. Zvingatikanganwi. tenda kuti vana veZimbabwe vachachengetedzwa naemusiki. Izvi zviri kutaurwa zvekuti kwai takagadzirisa machichi mukaenda kwese ikoko kunenge kuchitaurwa hakuna chakabuda chiri kugadziriswa. Nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti mukaona vakuru vedu vachitaura zvinhu zvakanaka opositi yacho hazvisi kuitwa. Ukaona chisora chinhu chinoitwa nemumwe munhu ndochoziva kuti ichocho chinhu ndochakanaka. Saka tinotenda kuti tichakunde Mwari vachatikundisa tikakunda chigwere ichocho.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhaurirano pakati penhengo dzebato remadhemokrats nehurumende yemarepublicans dziri kuenderera mberi panyaya yekuti makambani nevanhuwo zvavo vobatsirwa sei kuti vabude mukanomamupere mavakandwa nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus. Mutauriri wedare reCongress amai Nancy Pelosi nezuro vakabuda mumusangano negurukota rezveupfumi vaStephen Mnuchin vachiti painge pasina kuwirirana. Asi kubatsira makambani nevanhu kungabatsire here kumutsidzira upfumi huvhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro namuzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio kuti tinzwe maonero avo.
Idanho rakanaka chaizvo nokuti nguva dzatiri dzakaita sedzino idzi ndodzokuti kana zvikasanzarwo kuita mastimulus package wokupa vanhu namabhizinesi mari, zvinhu zvacho zvinozosvika pakudonha zvokuti hazvikwanisi kumuka. Saka zviri kuitika ndozvokuti haisi mhosva yamabhizinesi ari kunzi asavhura, haisi mhosva yavashandi vari kunzi vasaenda kubasa. Saka hurumende iri kuzvitora sokuti iyo ndiyo mutungamiri vanofanira kuchipa vanhu nevamabhizinesi nzira dzokurarama. Saka stimulus package yemari yavari kutaura kuti ngaiinde kuvanhu iite zvekumabhizinesi, ndokuti iyo zvisanyanyo kudonha pasi kuti kana zvazonaka coronavirus yaenda munomono ngoenda achidzokera paanenge abva. Saka vanozviitira izvo kuti ruzhinji rwacho kana kuti pese pese kudonha, munhu unodonha zvakanyanyisa agotora nguva kusumuka. Saka kudonha kwakaitika mabhizinesi ikoko unokudonha kwakaita income dzavanhu kuti vazosumuka ipapo pasi apa vazodzokera pavanga vari kana kudzokera kumabasa avanga vari mabhizinesi achivhura pasina rubatsiro rune hurumende uku zvinenge zvinhu zvisingaitiki izvozvo.
Asika tiri kuona vamwe kumarepublicans vachiti vanhu havafaniri ngopiwa mari kunyanya vemakambani, chinofanira kunge chiri chikwereti.
Vanodero kunyanya vamakambani vachitarisira kuti makambani mamwe kana akapuwa mari idzodzo vanobva vazviwedzera mabhonasi iyo vakuru vakuru. Makambani mamwe zvekare akapuwa mari idzodzo anobva aita zviya zvokunotenga zvemastoku zvavo mamwe asinei navashandi vanenge vamiswa. Saka inzira yekuti vanoda kuti vanyanye kupa uongorora ipapo vasati vamboisa mari kumakambani, nokuti zvakamboitika makambani akapuwa mari vapuwa mari makambani iwo vakuona kuti vakuru vakuru vacho vava kutotenga ndege dzekufambisa nadzo. Pamusoro pokuti mari yavanenge vapiwa iyoyo ndeyekuti ibate bhizinesi rakaita sezvarara rakaita vasati vavhara kuitira pazvinozonzi zvanaka mushandi wega wega adzokere ipapo. Saka haisi mari yokuti ingangopuwa mabhizinesi pakasaongororwa ipapo. Ndio saka vachizama kuzviramba izvozvo, vanoda kuti zvibudiswe pachena kumabhizinesi achazowana mari wayo kuti mari yamuri kupuwa ndeyazvakati chete, haisi yokuti mungatenga sutu.
Totarisawo imwe nyaya, tiri kuona vanhuwo zvavo vari kupiwawo mari zvichienderana nekuti unotambira mari yakawanda zvakadii pagore. Izvi zvinobatsirawo sei?
Izvi zvinhu zvinobatsira zvikuru nokuti munhu wose wose akapuwa mari haiwanza haichengetera mupiro paunopewa mari unobva waenda nayo kuma business kuyoku kunotenga zvaunenge uchida nyange ukaenda nayo kuno ibhenga mubhengi bhengi business wangoenda nayo ikoko kwatoti kuformal market ikokoko kuno kure kura vashandika vanenge vachizohaiwa kusevenzera iwo paunoenda ikoko saka mari yose inopiwa vanhu inoshanda kuti chii vanhu vaende vanotenga zvinhu zvacho paunotenga ipapo mabasa amuka zvinhu zvadzoka pasi azviri ipapapo saka zvavari kuita zvimwe nharo ndezvokuti mari iyi ingapiwani vamwe vachiti aiwa ngatipe munhu mukuru wese muamerica vamwe vachiti aiwa ngatipiwe vanhu vamiswa kubasa chete asi maonero andoita ndeyekuti kana zvikapiwa munhu wese umuamerica mukuru tose tinongoenda naye kupi kumabhizinesi ikokoko zvinhu zvomuka kubvira pazvazvafira ipapo saka idanho rakanaka chaizvo iroro
muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vange vari parunare kuOhio naBlessing Zulu weStudio 7.
Paka esingo ekurwisana ndiambe tikitaka pressure to pass it and the paka paka ibate ngwe kupara ya jondiro ye paka ibate iwe tije ipura kwa maitanga sayi paka
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau Zimbabwe Council of Churches inoyambira vamwe vemakereke kuti vasanyepera vanhu kuti kana vachitenda nesimba havabatwi necoronavirus bato rinopikisa repeople's party rinoti sarudzo muzimbabwe pasi peurongwa huripo iko zvino hadzina zvadzinobatsira tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti mosara zvakanaka.